Mumutongo waverengwa namutongi wa website na mora, uyo wakanyorwa na vachawanda chitapi, dare repamusoro ratura kuti chingono akodzera kubudiswa mujeri, zvaturwa nedare, zvatsinirwa nerimwe remagweta rachingono, vagift mtisi.
Chikumbiro chedu chekuapila, charambwa, beo rarambwa, saka tadzoka pasquare one. Tichachiverenga mapepa. Tuna kuti oda yacho tunzwa kuti chii chaita kuti tinzi bheu raifanira kunge rakarambiwa.
Vamutesi vati vachatora matanho kana vachinge vanzwisisa zviri mutongo uyu.
Zvikonzero zviri muoda yatakabata iyi asi taipiwa izvezvi, saka hatisati takwanisa kuiverenga kuti tizive kuti chii chikonzero chaita kuti apiwe yedu irasi. Tiri kuda kuverenga oda iyoyi. Kana taiverenga tonzwa zvikonzero zvaitwa kuti bheu rirambe, tokwanisa kugadzira next step.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, Remisa Zimbabwe, vatava nemoyo, vati matare anofanira kushanda asina divi raakarerekera, vakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti idzokere pautongo wejekerere.
Hurumende yeZimbabwe iri mubishi mukumbunyikidza nekuchikora kodzero dzevatapi venhau, zvikurusa nhaurwa yekuti mutapi wenhau ari kumbunyikidzirwa nyaya dzekunyora huori hwanga vatekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo Misa Zimbabwe tinotaura richiti Zimbabwe inokurudzirwa kuti idzokere pamutongo wejekerere kuburikidza nekucherechedza chisungo chemubumbiro redu chenumber 61. Zvinotaura icho kuti vatapi venhau vakasununguka kutapa nhau dzavo vasingambunyikidzwi. Kechipiri, hurumende yeZimbabwe inoshanda uyezve inova nhengo yedzimwe nyika dzakatekeshera pasi rose, yatingatiyo muchirumbi League of Nations. Kune zviga zvinokurudzira kuti hurumende idzi dzisumudzire kutongwa kwakasununguka kuburikidza mumapoka anoita esadak, au, United Nations. Vose ava vaparura urongwa hwekuti Zimbabwe ngaidzokere pakutongwa zvakajeka.
Chingono ari kupomerwa mhosva yekunzi akanyora padande mutande rake reTwitter achikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvinomhirizhonga mukati, vachipandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa, mutongo pachikumbiro chemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avo vakadaidzira kuti munyika muratidzirwe musi wa31 chikunguru chekuti vatongo vachibva kumba kwavo, vakatarisirwa kuturwa nedare reHigh Court mangwana zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMajor Street. Zvichakadai, sangano reParadise Initiative iro rinova mubatanidzwa wemasangano akawanda pasi rose anorwira kodzero dzevatori venhau raburitsa gwaro richitsoropodza kusungwa kwachingono. Sangano iri rati kusungwa kwachingono kunoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kuchikora bumbiro remitemo zvikuru sei kodzero dzekutaura kwakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.